Zvekwata zvitsva nezvikwata zvine mukurumbira zviri pamariketi zvichitsvaga vatambi vatsva vekusimbisa zvikwata izvi. Asi maSunshine City Boys eHarare City ndiwo ari kutungamira mukuraura vatambi mushure mekubata vatambi vatatu vane mukurumbira munhabvu yemunyika. Harare City yatora Mashao Machazane kubva kuDynamos, Milton Mube kubva kuCapes United, naota Mukanga uyo vatenga kuNgezi Platinum Stars. Pamusoro pezvo chikwata ichi charaura zvekare mutambi wechidiki Collins Mujuru uyo chatenga kubva kuAces Academy iyo yakapa Kama Billiard na Knowledge Musona mukurumbira. Harare City haina kurasikirwa kana nemitambi mumwe chete kubva pane avo vaive navo mwaka wapera. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Gambamura vanoti vari kuona Harare City ichinetsa zvinotyisa mwaka uno.
Izvezvi vakomana vakatenga Milton Ncube, vakatenga uyo mukomana akabva kuAces Academy. Inini ndirikuona vakomana vakaka they are beefing up their team. So far so good, and Harare City is the team to watch. Takatarisa gore ratikutopinda here season yatikupinda mwaka watikupinda uyo, Harare City haina kumira zvakanaka.
Kunyange hazvo Harare City yakasvika mufinari yechibuku Super Cup mwaka wapera, chikwata ichi chakatatarika mumitambo yeleague ndokupedza chiri pachinzvimbo chegumi. Ukuwo Capes United yatenga Gabriel Nyoni kubva kuHighlanders uyo ari kubatana naPhineas Bamusi adzoka kumakepekepe kubva kuFC Platinum pamusoro paRonald Chitio uyo anaya mushure mekunge akakuvara kwenguva refu. Mushure mekutora mukombe weleague muna 2017, Magreen Machine haana kufambirwa nezvinhu zvakanaka muna 2018 zvekuti ari kutarisira rombo rakanaka mwaka uno nevatambi vatsva vavave navo. Mashoko ari kufamba ari kuti Capes United ine vamwe vatambi vatatu vakabva kuMalawi, kunyange hazvo vatambi ava vasati vabuditswa pachena. Asi FC Platinum iyo ine mukombe wePremier Soccer League haisi kugara pasi yakatarisa vamwe vachitenga vatambi. Chikwata chanomirwa pedza ichi chapinda mumusha Mengezi Platinum Stars umo nezuro chakanyukura God knows murwira uyo akambotambira zvekare Dynamos. Mumwe muteveri wenhabvu uyo anoti haana chikwata chaanofarira munyika kunze kwemaWarriors, vaHonest Mushava vanoti vachiona matambiro ari kuita FC Platinum muCup Champions League, chikwata ichi chinotora zvekare mukombe uyu.
AFC Platinum makuda negore ino ndikuona ichitora kuti mukombe, nekuti kana matambiro ikiita kukafuka ari kuratidza kuti isatora umwe mukombe futi kechitatu. Matambiro ari kuita ndikuona kuti haya improve pari zvino izvi.
Chikwata chitsva mugungano iri cheManika Diamonds chawedzera Wisdom Tasa kubva kuCapes United naMashao Mudewe kubva kuFC Platinum pavatambi vakachipinza muPremier Soccer League. Blake Rhinos inonzi iri kuita hurukuro naPatson Jaurwe uyo achangodzoka kubva kuZambia uko aitambira Buildcon. Blake Rhinos inopa vatambi vayo mabasa muZimbabwe National Army, basa iro mutambi anoramba anaro kunyange paanoregedza zvenhabvu. Asi mumusha meDynamos hamuna chiri kubuda munyaya dzekutenga vatambi kunze kwekurwisana kwevatungamiri vayo, kunyange hazvo yakapona neburi retsono kubuda mugungano iri mwaka wapera. Nezuro vaSolomon Sanyamanzwe vakasiyiswa basa semutungamiri weDynamos nebhodhi rechikwata ichi iro rinotungamirwa nava Bernard Marriott. Muteveri weDynamos vaNesbet Chinyani vanoti vachitarisa zviri kuitika muchikwata chavo havasi kuona paine chimuko mwaka uno.
Confusion ni management so far nekudzingana dzingana nekufaya kumutsvaka progress inonetsa iyo ndio point ndokwasa kutaura vapasoro vechikwata che plus hapana ma new players no new signing every team iri kutry ku upgrade ichitora ma new players vanogona anoita se ndezvinoita team iri se progress nombe sapasina new signing I don't think there's progress
vakawanda vari kutarisira kutanga kwemwaka wenhabvu vaine shuviro yekuti zvikwata zvavo zvichaita mashiripiti gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.